A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, August the 15th, 2019. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
Tonight on the Women's Roundtable, we are discussing the protest called by the country's opposition party, the MDC, led by Nelson Chamisa, against the declining economy and other issues.
And to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Panopachina, chemadzimai musakanganwe.
And don't forget that you are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
And welcome again if you're just joining us. Tonight we are discussing the protest which has been called by the country's opposition, main opposition party, the MDC, led by Nelson Chamisa, against the declining economy, amongst other issues.
Following the announcement of the protests by the MDC, there have been reports of alleged abductions and beatings of opposition members. In response to this, the United States Ambassador to Zimbabwe, Brian Nichols, issued a statement condemning abductions, assaults and torture of civil society and opposition party leaders ahead of the planned march. Today, he visited some of the victims in a Harare hospital.
There are also reports of heavy police presence in the Zimbabwean capital, Harare, with the police issuing statements trying to dissuade people from participating in the protest. The spokesperson of the MDC, led by Nelson Chamisa, Daniel Molokela, confirmed in a presser yesterday that the protest will go ahead tomorrow as planned. Let's take a listen at what he had to say at the press conference.
On the 31st of July 2018, Zimbabweans overwhelmingly voted for President Nelson Chamisa. That election was stolen in broad daylight, and since then, the crisis of legitimacy has manifested itself through multiple challenges that have manifested themselves through such issues as power shortages, the load shedding that was seen, water and fuel shortages, indecent wages, high prices, and general erosion of people's dignity, among other challenges. To express their displeasure at the serious challenges that we are facing as a country, Zimbabweans will begin a series of peaceful marches and demonstrations that will kick off in Harare on Friday, 16th August, 2019. The preparations for the Free Zimbabwe March, which is what we are calling Friday's March, are now at a very advanced stage. It's now all systems go. All the necessary logistical preparations have been done, and we are looking forward to a successful and also very peaceful march by all Zimbabweans on Friday. The MDC is a peaceful party and we're a law-abiding party, and to that end, we have made sure that we have complied with the requirements both of the Constitution of Zimbabwe, especially under Section 59, which gives us the right to demonstrate, to petition peacefully.
That there was the spokesman of the MDC, led by Nelson Chamisa, Daniel Molokela, speaking to reporters in Harare yesterday.
And the protests are also expected to be held in the following cities consecutively, beginning Monday the 19th, Bulawayo, Gweru, Mutare and Masvingo.
And the ruling party's Victor Matemadanda spoke about the protest at the National Sports Stadium during Heroes. Let's hear what he had to say.
It's a very unfortunate situation, but orchestrated by the perpetrators of violence, who had wanted to have such a situation so that Zimbabwe is portrayed as a country that does not respect human life. There are many things that happened on the same day.
Do they respect human life?
Sorry?
I said, does Zimbabwe respect human life?
Yes, it does. It does. This is why we fought for human emancipation. This is why we continue to protect the lives of Zimbabwe. But unfortunately, there are some people who think that democracy means altruism, where they can do what they want, which unfortunately is not the case. They have to respect the rights of other people. And once they do not do that, then they are violating the constitution, and anything can happen from that. But it's unfortunate that the occurrence of one occurrence happened. But no one had won it. But you see, we had gone through the election without an instant of violence. But people had just wanted to have it so that you can have this country blamed.
That there was Victor Matemadanda of the ruling ZANU-PF speaking about the planned protests when he was speaking at the National Sports Stadium during Heroes.
And President Mnangagwa told visiting delegates of the African Court for Human and People's Rights that the MDC is allowed to go ahead with this protest as long as it is peaceful, but will face the full wrath of the law if it turns violent.
Let's now hear from you, our followers, all those that are listening to us on radio, all those that are following us on our Facebook pages. Please weigh in. We'd like to hear what you think about tomorrow's protest. You can write in your numbers and we'll call you right back.
Yebo ke kulabo abasanda ukusixhuma lamhla sicubungula udaba lokutshengisela okuqoqela ibandla le-MTC okukhangelelwe ukuqhubeka kusasa edolobheni leHarare. Siyananzelela ukuthi ibandla leli seligcizelele ukuthi ngempela ukufola lokhu kuyaphambili, njalo lithi lanxa uhulumende alidingi ukuthi lize liphiwe imvumo, ngoba isisekelo sombuso sinika imvumo ukuthi bakwenze lokho nxa beyazisile amapholisa ngabaza kwenza kusasa. Siyananza njalo ukuthi kungayenzakali lokhu kube lokuthunjwa kwabantu loku abambalwa isiphathamandla se-MDC lolela ilungelo loluntu, njalo abanye labo abambalwa lamhla bebebuzisiswa ngamapholisa ngalokhu kutshengisela. Abayizolo ke batshaywe kakubi, njalo sibonile ke omela isigodlo seMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols besethula umbiko besithi okwenziwe abalwela amalungelo oluntu lokho bayakuchothoza kakhulu. Kumele abantu ilizwe linanze amalungelo oluntu, njalo lidingisise ukuthi ngobani abakwenzileyo lokho kwenzela ukuthi bajeziswe. Kodwa sibonile lalibandla leZANU-PF likuphika lokhu. Simbonile isiphathamandla sikahulumende umnumzana Nick Mangwane sithi hayi labo bakumangala ukuthi kulabantu kuthiwa bathunjiwe labahlukuluziweyo, njalo bona basolela ukuthi mhlawumbe ngezinye iziphathamandla ngabakuhulumende kodwa ababesekela uMongameli Mgabe kuqala abaziwa ngokuthi G40, kodwa ke hayi bona ibandla eliphikisayo libikwa likholwa ukuthi lokho kungabe kwenzakale kwenziwe iziphathamandla zikahulumende ngaboma, ngoba bathi besabela ukuthi mhlawumbe bafuna ukuthi betshaywe kusasa, kumbe bebotshwe, kumbe bechithe bachithachithe lokho kutshengisela kwabo. Sibonile njalo ukuthi lona ibandla le-MTC lithe abantu lizabe lile mzamo yokuthi ukutshengisela lokhu kucace kukhanye ukuthi ngubani obangela udlakela, ngoba bona bathi bafuna kutshengiselwe ngokuthula. Ngakho bazabe belabo mabona kude amakhamera ke ezitaladini lapho, njalo iziphathamandla zabo zizabe zigcwele zifolile emgwaqo wonke ukuthi zibone ukuthi akula muntu obangela udlakela, ngoba abanye bebesesabela ukuthi mhlawumbe bakhona abazabangela udlakela bethemba ukuthi kuzathiwa libandla le-MDC. Ngakho ke iningi lilindele ukubona ukuthi kozala nkomoni kusasa, ngoba nanku phela ibandla le-MDC lithi liyaqhubeka ngalokhu kutshengisela.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu chanhasi pano pa Women's Roundtable tinokuchingamidzai. Nasi tiri kutarisa isu hurongwa webato re MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa yekuratidzira muHarare mangwana. Bato re MDC rakazivisa nezuro uye zvina nasi kuti riri kuenderera mberi nekuratidzira uku kuchange kuri muHarare uye zve vachitiwa vasi kufara nemafambiro ari kuita zvino munyika. Vamwe vazhinji vatsigiri ve MDC nasi vanga vachiwanikwa ivo vachipambwa vamwe vachirohwa izvo zvashorwa nehurumende yeAmerica. Mumiriri wemuAmerica ari muHarare vaBrian Nichols nasi vawanikwa vachitoshanyira mumwe weavo vakarohwa mushure mekungwe bato reMDC razivisa iro kuti richange richiratidzira. Ava Nichols vati ivo hurumende yeAmerica haitambire zviri kuitika izvi uye zveZimbabwe inofanira kuramba ichiremekedza kodzero dzevanhu sezvakanyorwa mubumbiro remutemo. Uyezve pane mumwe mukomana nengo yeMDC vaBlessing Kanotunga vakawanikwa ivo vachitaura ivo zvakaitika kwavari apo vakauya vakatorwa nevanofungidzirwa kuti vasori vachibva varohwa. Regai timbonzwa kubva kuna Blessing Kanotunga pamusoro pezvakaitika kwari.
Sarangu ndinonzi Joanna Mamombe, ndiri MP weHarare West Constituent. Ndakamirira zvenhengo yeYouth Assembly mubato redu reMDC. Takatarisana neFree Zimbabwe Campaign mangwana yatiri kuti Freedom March. Ndoda kungokurudzirawo madzimai ese, vana vechisikana vechidiki kuti mangwana ngatibudei neuwandu hwedu tisangane. Ratidziro yatichange tichaita mangwana haisi ratidziro yeboka redu reMDC. Batiri kuti nuna dzese dzatiri kusangana nadzo sevana veZimbabwe zvari kubata ini newe hazvisi kungobata isu vana veMDC. So inguva yedu yekuti tirakidzire hurumende iripo iyi yanyanya kuita nyaya dzecorruption. Vari kutikwidzira mafizi vana vedu vechikoro vachikwidza mutengo zuva nezuva. Izvezvi ndikapinda mushop Marvelous you see kuti maprize chaiwo chaiwo evana kutenga sanitary way haisi kutengeka. So nhamo idzi dzatiri kusangana nadziri kunyanya kubata isu vanhu vechidzimai nekuti mudzimai ndiye anonobata musha. Pakamba pakashayikwa magetsi mudzimai ndiye anofanira kumutora huni achibikira vana. Pamba pakashayikwa mvura mudzimai ndiye ari kufanira kunofamba kuenda kuchibhorani achinotora mvura. Pamba pakaita unemployment mudzimai ndiye ari kuchengeta vana ivava vakura vasiri kuenda kumabasa. So all these challenges dzatiri kusangana nadzo munyika yeZimbabwe dziri kunyanya afecta isusu vanhu vechidzimai. The high cost of living yatirwadza, tarwadziwa taneta. So mangwana ndoda kungoencouraja mudzimai wega wega munyika ino, mwanasikana wega wega, kuti inguva yedu yekuti tibatane, inguva yedu yekuti tirakidzire zvisina mhirizhoka. And we have emphasized that this is going to be a peaceful demonstration. According to our constitution, we have the right yet no pure nebumbiro redu rekuti tinge tichirakidzira.
Iwa apo manga muri kunzwa imi kubva kuna muzvare Joanna Mamombe. Vanova ivo mumiriri weHarare West muparamende vakamirira bato reMDC. Sekutaura kwataita tanga tati tichakupai naurwa yakaitwa neStudio 7 naBlessing Kanotunga, asi tiri kunzwa kuti vhidhiyo yacho haina kubuda zvakanaka. Saka regai timbonzwawo vamwe veMDC, tichange tiri kunzwa kune veMDC uyezve mapato akazvimirira. Tichanzwa kubva kuna muzvare Justina Mukoko vachitaura ivo kukosha kwakaita kuti masangano akadai seSADC nevamwewo vawanikwe vachipindira mune nyaya idzodzi dzekupambwa uyezve nekurohwa kwevanhu vanenge vachiratidzira. Tonzwa zvakare kubva kuna vachibaya veMDC nenhengo dzeZANU-PF vachitaurawo maonero avo nezvekuratidzira kwamangwana.
Tiri kuvakurudzira kuti maziso avo ngaaramba akatarisa muZimbabwe. Azvibatsiri kuramba takuzoti mushure mekunge zvinhu zvaipa vanhu vozoda kutaura. Ngazvibve zvataurwa iye zvino zuva irori risati rasvika. Tiri kuvayeuchidza kuti izvi zviri kuda kuitwa nevanhu izvi ikodzero yavo. Saka ngavaone zvavanogona kuita kuti vagone kutaura nehurumende kuti izvi zviri kutaurwa kuchikichidzira vanhu kuti mauto achange achiita zvakati. Isusu tinotarisa mauto nemapurisa sevanhu vanofanira kunge vari kuchengetedza upenyu hwevanhu, kwete kutora upenyu hwevanhu.
hatigoni kutya mapurisa because mapurisa basa ravo ndokuchengetedza runyara rumunyika saka navakatowanda kudai tinoimba tinamangwana vatichange chitaridzira vachange varipo vane uwandu hwavo vakachengetedza isu vanenge vachiita peaceful demonstration because isu takazivisa mapurisa zviri pamutemo kuti tichada kutaridzira murunyararo pasina mhirizhonga saka ndinoti aiwa mapurisa kana achinge aripo varikugadzirira havo kuti vahochengetedza vanhu vezimbabwe avo vachange vachitaridzira murunyararo muzuva ramangwana takananga nenyaya wabvunza pakutanga iye nyaya yepemission aiwa harisiro basa ravo basa ravo rinotifana kuvazivisa chete kuti tichataridzira musi wakati hatitsvaki mvumo kumapurisa bodo mutemo unoti munozivisa mapurisa ndozvo takaita semusangano
tinongovimba kuti vakaita pisuwo tikafarira zvikuru asi vakasara nyayaro taudza vatsigiri vedu especially vanotengesa zvinhu zvakasiyana-siyana kuna siyaso kuna na Glenview area 8 kwese kuti anenge auya chitaka kukanganisa kuti vasatengese tati vanhu ivavo vanokwanisa kuti vadhelewo navo vachibatsirwa zvakare nemapurisa
aiwa kune avo vari kubva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai uyezve nhasi tiri kukurukura isu pamusoro peurongwa hwekuratidzira kuratidzira uku kuchange kuri muHarare uyezve tanzwa vatapi vedu venhau vari muHarare vachitaura ivo kuti muHarare pari zvino makazara mapurisa uyezve vamwe vanhu vanenge vari kupinda muHarare vari kutokurudzirwa kunzi vange vaine nemaid avo vachibvunzwa maid nezvimwewo saka ndozvatiri kukurukura ipo pano kuti munoona kuratidzira kwakadai kwakakosha sei uyezve imi kana muchinge mapinda muchirongwa ibvai manyora nhamba dzenyu kana muchida kunge muri kutaura nevanyarikani vatitange tiinavo nhasi tiri kutarisa kuti tinenge tiina muzvare Joana Mamombe vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa uyezve tiri kunzwa kuti munzvimbo dzakasiyana siyana munosanganisira imo muno muWashington DC mangwana muchange muine kuratidzira tina maini kove MDC yemuno muAmerica vachange tikurukura navo uyezve amai Patricia Chinyoka veMDC yekuUK vachapinda zvakare vachitiudzawo kuti kwavo ikoko madzimai akaronga chii sa I understand that we have our first guest, so let's welcome Joana Mamombe, the Harare West MP for MDC. Hello, welcome to the program.
Thank you, Madlas.
Tell us, Joana, what is the mood like in Harare right now? You know, there's a lot of anticipation. We've had a lot of reports coming in from Harare. What exactly is going on right now as people await for this protest tomorrow?
I think people are getting ready, and people have been getting ready in Harare for the Free Zimbabwe campaign tomorrow, the Freedom March that has been scheduled for tomorrow. So I think everyone has prepared in terms of, having their fuel, going for grocery shopping and all that. So I'm sure everybody is prepared because tomorrow is the day that we don't want to see anyone doing shopping. It's business unusual. We would not expect somebody to be going to work. So everything that you need to be doing tomorrow, it has to be done today. So there are a lot of preparations and people have been doing that. So tomorrow is purely a march to freedom.
Mm-hmm. So I don't know if you'd like to jump in there and ask Ms. Mamombe before I go into Shona.
Sithanda ukwamukela njalo abasilandelayo kukhasile to le Facebook ukubana lichone lilathi silo team Hlabangana othi amachono silo Priska Mpofu othi ha kuzofiwa izanwa idlalelwa lo Ambrose Pride Maphosa othi Zanu PF ayifuni kube lomunye ofuna ukuthatha. And I understand you are being joined now by Barbara Tanyanywa. She is the national spokesperson for the MDC Women's Branch. We welcome you to the show.
Thank you.
Yes, you told me before hand that you are in Harare and you are on the ground. What has happened so far and how are you involved as women?
So far, I think all is in order. We are prepared. We are simply waiting for tomorrow. People are yet to join the demonstration. As I said before, I was on the ground. I was in Chitungwiza. People are suffering and they are saying enough is enough.
Yes, and what are the main concerns concerning this demo? What are you saying as women?
As women, we are saying all what is happening, like the electricity shortage,
the water shortage, price hike, fuel hike, school fees hike. We are saying all these are gender issues. Women are bearing the brunt. Women are suffering. If there is no electricity in the home, it's the women that are suffering. Women have to go and look for firewood. If there's no water in the home, women have to go to the boreholes to fetch water. They have to see that they've put the food on the table. The list is endless, really.
Yes, siyasibona njalo nxa kutshengiswela ukuthi abesifazana bande ukuhlukuluzwa. Aliyenzeni kathesi kunanzelela ukuthi basoze behlukuluzwe njengakuqala kuze kube lokutshengisela okwakuqoqo yi-ZCTU.
Okokuqala, sikhuthaza ukuthi idemo le ibe lokuthula, ibe as peaceful as possible. Akula muntu ozatshaywa omunye, akula muntu ozatshaywa. As long as singamacha ngokuthula, njalo kule security efakiweyo in place ukuthi abantu abazangena siyakwazi ukuthi zani ngayenza anything. Kulabantu abazangena phakathi kwethu. Yikho sithe akula regalia, akula muntu ozagqoka iregalia, abantu bazazigqokela impahla zabo ngoba sizile ukuthi abantu bezanu kade sebeprinta ama-t-shirts awe-MDC ukuthi bangene phakathi kwethu ukuthi bangumsindo. Mina engikwaziyo ngebandla le-MDC libandla elilokuthula. Singakhangela amanye ama-demonstrations ayenziwa akuqala ngu-the late uMorgan Tsvangirai, amanye ayenziwa ngu-president wethu Advocate Nelson Chamisa awe lawana ama-reforms. Akuzange kube nomsindo, akula demonstration ye-MDC eseyake yaba nomsindo. So siyathemba ukuthi akusuze kube nomsindo kusasa. Sizabe siqaphele wonke umuntu uzabe yi-journalist kusasa ethatha ama-photos konke okwenzakalayo okungekho emthethweni. Amapholisa azabe khona, amapholisa azabe esilindile ekhangele ngezomthetho.
Yes, and briefly in English, we saw the National Peace and Reconciliation expressing their concerns on the safety of the vulnerable. They said women, children, and the disabled. So what measures have you put in place to see their safety?
As I said before, we'll make sure that the demonstration is as peaceful as possible. We are a peace-loving party. We are a peaceful party. We are not violent. And we are going to make sure that every citizen that is going to participate is going to be safely looked into. We've got marshals that are going to see to it that people are marching in peace. We've got even the other security that we have, the internal security, that is going to look into all this. We are not violent, and I know there won't be any violence. If there is going to be any violence, we know that it is going to be ZANU-PF that is going to infiltrate us. So we have put a security measures in place. Everyone is going to be a camera man or a camera lady tomorrow. We are going to take pictures. There will be journalists that are going to cover the proceedings live. We are hoping that all the hooligans will be brought into book if they are going to be any.
Right. Thank you. You can stay on the line. We'll come back to you. We have a caller.
Hello, caller.
Murise.
Aiwa tiri wadi maita rombora kanaka nasi pano. Aiwa pane vatungamiri vebato re MDC kana mune zvamuda kufunza. Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Nditabhethi ndiri pastrata zvena pamuharare.
Aiwa makadiko kustrata venuko.
Aiwa kunongo tinofara.
Saka muri kuharare wese.
Yeah.
Zvakatona kana kuti tina MP wenyu pano, ibva imataura navo tina muzvare Johana Mamombe. Kana pane zvamuruda kufunza pamusoro pekuratidzira kwamangwana, mubva mavafunza. Muzvare Mamombe, tine nhengo yenyu iri kustrata venapo. Taura yenyu sisi.
Hello.
Yes, how are
Hello.
You?
Hello. Makadi yenyu.
Tiripo rega ndingoita correction ipapo. Strat Haven is in Mount Pleasant constituency.
Tungamirwa
Rebo Samobana.
Okay.
But, yes, I can still represent. sezo ndiri ni mudzimai ikoko kusaidi reku Western.
Ai wachibvei mangotaura navo.
Ongo.
Ehe.
Hello.
Zvenyu ndakacherera.
Makasimba here?
Hello.
Hello, ndikukunzwai makadi yenyu.
Tiripo makadiniyo.
Ah, tiripo tarutombo tsitinyatsonzwisisa kuti mangwana rwendo rwedu rwakanyatsa kujeka rakwanaka here.
Ah, rwendo rwedu rwakanaka mangwana. Tiri kungoti semadzimai kuri kuziva nhamo dziri mudzimba umo. Ngatibudei neuwandu hwedu. Tanzwa isu tiri kuita be machallenges ese ari kufeswa mudzimba umo. So we need you to come in your numbers to show displeasure. Kuti aiwa sokwanile zvakwana zvaitwa nehurumende yezano PFS. So zvamangwana zvakarongeka sunungutai kuuya zvenyu makangozvipfekera hembe dzenyu kunge muri kungotongoenda kubasa. Mangwana basa redu nderekumacha.
Ah, chokwadi takatosununguka kuenda because tatambura kwenguva yakareba. Hapana change iri kutomboitika kana taishongoshuwa kuti nayo president vedu vapinda vedwe.
Aiwa tinotenda zveshuwa ndimi makavhota. We are the leading party and what we are fighting for right now is kuti the ruling party zvinhu zvairi kuita nyaya dzecorruption dzanyanyisa, nyaya dzeunemployment, nyaya dzehigh pricing, you know, zvatishungurudza sikunyanya isusu madzimai. Tisu tiri kubatwa nezvinhu izvozvo. So ndiri kungoti mimi ndimi muchatakura president vedu kuti vakwanise kupinda muNew Zimbabwe.
Ah, zvechokwadi ende titori neshure yakadaro tidai zvaitigonesa kana mari vaitinzwisisa nekuchema kwedu tidai zvaitobvira. President vedu mangwana chaiva torarara mustate house nekuti taona nhamo vedu vetatambudzika.
Asistabeth, aiwa ndofunga mafadza muzvare mamombe chaizvo, asi nhasi panapa pari kupisa, pane vazhinji vari kuda kupinda mulive inoyi kuti vataurewo nevanyarikani varipo. Saka toti tinokutendai Sistabeth kunge manga muinesu uyezve tinoshuvira kuti zvifambe zvakanaka zvamuri kuronga.
Ndandinoshuvira kuti ndivaudze kuti vedu one day ratiiti rashoma. Dai tatomboita kana 1 week chete razoti machinja tine simba rakakura sei.
Aiwa tazvinzwa Sistabeth, but remember ikuti isu takangodaidzira zuva ratiri kutanga. Saka imimi ndimi muchadetemaina kuti muri kuda kugara momusiti here. Nhamo dzenyu ndodzichakuudzai kuti totini, tongobuda mangwana here kana kutobuda kutera mangwana.
Mangwana tiri kutoda kutobuda nekutogaramo tire mamonake edu yehembe tichinjira imomo. Chigara imomo.
Aiwa tinokutendai Sistabeth, muve nezuva rakanaka nekuti vazhinji vada kupinda pachirongwa chanhasi. Saka tinokutendai musanete nekudzoka ipo pano, toichikubatai mangwana tichinzwa kuti zviri kufamba sei kuHarare ikoko. Bye bye. Star, we had a caller there, Tabitha. She is actually from Stratavan and she was asking the MP for Harare West how safe it is and whether the demo is going to go on. So Ms. Mamombe was able to, you know, put her fears aside and say that yes, they are prepared and the protests are going
that's
ahead.
That's interesting. As we heard also Ms. Tanyanyua explained on the precautions they have put. And coming back to you, Ms. Tanyanyua, what happens tomorrow? Where are people meeting? What time are you going out to demonstrate?
It's a unit by 9 o'clock, and then we'll move into town, and then we'll then come back again at the Africa Unit Square where the President, Advocate Nelson Chamisa, is going to address the public.
And so far, the routes, everyone knows the routes to take and what time they should come and how do you expect people to be transported from their places of residence?
First of all, the issue of the route is... we cannot say it here for security reasons. The people will be told the route when they go to the venue. The leadership will be leading from the front, so people will be following. They must not worry because all the leaders the standing committee members, the national executive members, are both from the women's wing, the youth wing, and the men. They are going to lead the demonstration. So people should not fear. The route is going to be directed by the leadership. And coming on, what did you ask the other question? Sorry.
Yes, senza hle ngoba sesizathatha umlaleli senza ucela ukuthi ubeke ngolimi lesindebele lokho ukuthi abantu bazahlangana nini njalo bazatshengisela ngapi kwenzakaleni.
Okay, abantu bazabuthana eAfrica Unity Square ngo 9 o'clock ekuseni. Bazabuthana iroute izatshengiselwa ngabakhokheli beMDC bonke ama-members of National Executive Standing Committee azabe khona. Azabekhokhela asibeke sikhulume ngeruthi kathesi for security reasons. Siyethemba abantu bazabuya ngababuye ngobuningi ngoba kuyabe kukhululekile ngonke umuntu ukhululekile ukuthi abuye. Asithe akula regalia abantu bengagqoki iregalia ngoba yi-demonstration yomuntu wonke weZimbabwe.
Ya, ikuyezwakala. Uhlale khonapho ecingweni sizaphenduka njalo kuwe siqale sithathe umlaleli.
Kulungile.
Hello caller. Ehe makadi trukutora nani uye zwe muri kupi?
Ndi mai na sangu Harare.
Oho kwakadi ku Harare.
Kuri mama.
Ehe tipewo pfungwa dzenyu muri kunzwa iri mudandare.
Ini mama ndi vanhu vanofanira kungo ita zvinhu zvavanoona zvinovaitira zvese kana zvabvita tambura. Saka kana kumataka chekusipekiram yao kunzo sandikomunyika ndonotainisaka i
taurai tinzwe asi taurisai apa tisi kunyatsokunzwai.
Okay, ndiri kusvika makuru kuti vanhu vari kumasha sizoinza sandika ndoni chiri chinhu chakashata chinenge chiri chinhu chakanaka zvekuti.
Aiwa pakanaka ipapo tinokutendai chaizvo muve nezuva rakanaka. Aiwa regai timbochingamidza vari palive feed yedu pari zvino pana unganai murima ari kuti maswera seiko vatereri venhepfenyuro yedu Brighton Tumawani ari kuti tinotenda nenhau dzechokwadi dzamunotipa. Sonja Mandevhu wanzi nepano nepano ini ndinoti ratidziro iyi ngaiite murunyararo. Please, we don't want bloodshed. Coming back to you, amai Muzvare Johanna Mamombe. Vazhinji vari kuchema chema vachiti vangazive sei kuti vachange vakachengetedzeka mangwana.
Mazvita, I think ndozvambotaurwa zviya na leader vedu Madam Barbara Chanyanyiwa. Nyaya ye security kuti also isusu takatodaidzira kuti this is going to be a peaceful demonstration. Nenyaya yekuti isu sebato chinhu chatinonyanyokoshesa iconstitution yedu, and the constitution yedu inotitendera kuratidzira zvine runyararo. So chii chataita pari zvino kuti make sure kuti mangwana pachange pane runyararo? Chekutanga ndeizvo zvekuti munhu nemunhu achouya akapfeka hembe yake. Hatisi kuzopfeka hembe dzakafanana ba, zvekuti tipfeke regalia kwete. Tichange takapfeka munhu hembe yake yaanoendesa kubasa, yaanokwera nayo kumba kana ari kumba, yaanopinda nayo mutaundi, isiri regalia. That's the first thing. So that azvinge zviri kuti kana vanhu vauda kuita misindo munenge makungoona zvitsvuku kana kuti makungoona zvichena. Mune munhu achange akapfeka zvake. So that is a security measure yataisa in place. Stage two, kuaplaya kwatakaita kumapurisa pachezvazvo norakidza kuti sepoka reMDC tinorespekta constitution yedu ende tinoda runyararo. Ndosaka president vedu vakatotaura vakaannounsa kuti we are coming, we are going for a peaceful march musi 16 August. So izvozvo zvinotaurwa nebumbiro redu kuti ngatinotifayei mapurisa takaita negwara kurakidza kuti tiri kutevera gwara rinotendera peaceful demonstration. Chechitatu inyaya yemamarshals kuti isusu pachezvedu sebato takameka sure kuti kubva kumadistrict vanhu vachitobva kumadistrict kwavo ari muno muHarare vanhu vachatouya pane mamarshals vanenge vachimeka sure kuti hapana vanhu vari kukonzera mhirizhonga. Then imo mutown matiri kuungana paAfrica Unity Square pachange pane zvekare mamarshals vanenge vakapfeka mabhibhi vanenge vachibatsira pamwe chete nemajournalist kuona kuti vaidentify vanenge vapinda vana pongwe vaya vanenge vachida kuzokonzeresa mhirizhonga. So ndo zvinhu zvaningati muchidimbo ndo zvatiri kuitawo pamwe chete even mapurisa akauya tiri kuvatendera. Ende ndosaka chakavapa notification kuti ngavauye vachengetedze vana veZimbabwe vachiratidzira kuti aiwa zvakwana zvaitwa nehurumende chaakuda kuti election redu rakabirirwa ridzoke. So ndinoda kungoudza vana veZimbabwe kuti mangwana tine zvakawanda zvatakagadzira zvandataura zvekuti demonstration rive very peaceful pasawanikwe kurasika kweropa.
Yebo ke siyabonga, sizwa kuthiwa silo mlaleli ecingweni, siyakwamukela kuhlela. Ye, awuzwakali, ungaphakamisa ilizwi mbijani.
Yebo linjani?
Ye, ngikhuluma lobani njalo ungaphi kwelizwi?
Ngikhuluma loKito, ngikwele Botswana.
Ye, ungathini ngokutshengisela kwakusasa?
Mina ngombono wami mbona ukutshengisela lokhu kuyinto enhle kakhulu ngoba kathesi ungakhanya izinto eZimbabwe ziyadula, izinto zikhwela imihla namalanga, every time ziyakhwela akulokwehla konke kuyakhwela, abantu beZimbabwe sebethwala kanzima. Namanje amabhasi akhwela, nathi sisebutwana kunje singasuka sekhaya sithola nzima ngoba amabhasi abesekuphinile. Nangapha emtwana kwakhona lapho esikhona sihlupheka, sihlezi sihlupheka, siyabotho every time siyabiza nathi ukuthi siye khaya. So kutshengisela lokho mbona kuyinto enhle kakhulu ukuthi sometimes la uba umnankagwa anga-understanda ukuhlupheka okuhle ebantwini beZimbabwe.
Oh, nganxa ukhatshana khona ngapho kodwa ufisele ukuthi kuqhubeke kuhle, la uyabaxhasa emoyeni.
Eh, nami ngiyabaxhasa kakhulu emoyeni ukuthi abatshengisele ngendlela enhle ngokuthula, ungabi lokuphambanisa. Kodwa okuhle nesizathu sami ukuthi umnaka kwalungisa izinto ekhaya, nathi sikwazi ukuyasebenzela ekhaya.
Ye, hayi siyabonga. Ake nje uthe ibizo mbani?
Ito.
Okay, hayi sibongile ukusixhasa kuhle.
Hayi, nami ngiyabonga.
Yes, that's a caller from Botswana. He's saying he wishes everything goes well. They do demonstrate because they are tired of living in other countries, mm-hmm. and even the transport fares, they make it impossible for them to keep visiting home. So he's saying he's with them in spirit.
And also, maybe let me just go back to our live feed. Those that are following us, everybody's writing volume, please. So I'm not sure whether you're saying you're not hearing us or the callers. So please help us by writing. Can you hear us or can you not? Or are you not hearing the callers when they call? I see Tafaz Wabebe is saying also volume. And there's Mapurangan who saying, please, volume. So we're going to keep trying to understand whether you can't hear us or you can't hear the callers. But we have a caller. Hello, Hazel.
Hai, sisimali, maskwira sayi.
Hai, wataskwira. Phone itzacha, ameno zwaziru kuita. Mbofamba, famba, tizwi.
Ino, gono ngeiri network.
Oh, network, kutine nge ya kuda kudona.
Eh.
Ya, saka wongo tigaga, nukuti vashinji, varu kuchema chema wachiti volume. Saka taura hako tinzwi. Iwonona sayi urongwa uyu.
Ah, urongwa uyu, wakana gasha, au, but... kana tikaita hapana chinochinja ofuchi tinotozorasikirwa nevanhu vamwe vanofara mumwe anogona kukuvara asi dai kurikunzi zvenezvo tiri kuita pachiitika change zvaive zviri nani manje kungoita pasina chatinowana kubva mazviri.
Mhm. Okay, aiwa tinotenda Sister Hazel muve nezuva rakanaka. Regai tichabvunza vari pano veMDC. Muzvare Johanna, muri kunzwa kola wedu ari kuti hanzi chinonetsa ndechekuti havasi kuona chinozobuda kana vanhu varatidzira. Munoti ine zvavari kutaura izvi?
Ndirinoti chokwadi kurwadziwa kwataita sevana vechidiki kana semaZimbabweans. Ndeizvozvo zvekutorakidza kufunga kuti kurakidzira kuri muconstitution hakuna kwazvichachinja. Asi regai ndingotaura ndichiti isusu kurakidzira kwedu chekutanga, it's our constitutional right. Tinofanira kunge zvinhu zvatinoita zvinhu zvine chijaira, si zvinhu zvekuti tinofanira kufunga kuti ndoenda here kudemonstration, ndoenda here kupeaceful march. Saka chekutanga chandoda kuudza sisi vabva kufona kuti ngavazive kuti mubimbiro redu remutemo zvinotenderwa nemutemo wedu kuti vange vachiratidzira pane pavasiri kufara. Ndinozoti even vari kumba kwavo magetsi hakuna, mvura hakuna, mumba chaimo chaimo hapana chekubata. Votarisawo corruption yazara muhurumende iyi yezanupf. So izvozvo zvega zvingavazive kuti hakusi kutumwa neMDC ba, but tiri kutumwa kunomacha nenyaya
ye kuoma kwakaita zvino nenyaya yema challenges atinawo but ndichitaura nenyaya yekuchinja kwezvinhu ndinoda kungoti a journey of 1,000 miles says Murphy aina ku it started with a one step and even Rome was not built in a day bit by bit step by step we will get there it's also as MDC we have hoped for a new Zimbabwe we are saying one day it is one day that's like 17 November 2017 ndiana imbofungira kuti vamugabe vachainda ndiana ifungira kuti vamugabe vachagara vari mupenyu vasiri president wenyika so zvini zvozvo ndo zvinofanha kutiudza seve chidiki kuti kana takambozviita isu muno munyika tisatatanga kutora mianzaniso yekune dzimwe nyika ba but muno munyika yedu yezimbabwe takambozviita November 2017 why can't we do it now anything is possible if we come together peacefully and we show our displeasure seva na vezimbabwe we can change this thing as we change nyaya 2017 yava mugabe
so maybe miss Mamombe if you can just say what you just said in English because the caller was concerned that you know all these protests have been called but they are not seeing any changes what's your reply to what she asked
okay so I was saying that you know the challenges that we are facing or the demonstration that we are calling for it's our constitutional right so that is the first thing that the caller has to know that she has a right to be demonstrating against the government if the government has all these you know our problems that we are experiencing today but what I want to say is that Rome was not built in a day you see and also we need to do step by step as we march into a new Zimbabwe. The same way we have done in 2017, in the Robert Mugabe era, everyone, some of the people, many of the people, they were in doubt that one day Robert Mugabe would not be the president, but he would live in his house as an ex-president of Zimbabwe. So here we are today, we're saying, let's go back to those values we marched for on the 17th of November. In November 2017, those values that we wanted to see this country moving forward, we wanted to see an equal opportunity for every Zimbabwean. So these are the same values. We are saying, come tomorrow, let's reason together. Let's come peacefully and march so that we can enjoy the fruits that we marched for in November. The fruits that our forefathers were just celebrating Heroes Day. Our forefathers cannot turn in their graves. They can smile when we are having, you know, a flourishing country. So this is what I want to remind you, that nothing is impossible. We can push this government out. We can force a national dialogue through this peaceful demonstration, through this peaceful march.
Thank you very much, Esther.
Yebo ke, sesibuyela kuwe, Nkosikazi Barbara Tanyanyiwa, ngaboniwezwa ukukhulunywa ngabalaleli. Kodwa ungaqalisa ukukhuluma lalela njalo labo ukuthi bathini silo Orlando Pirates Bakania uthi we are tired of Zanu with empty promises they must leave office that's his own view uBrighton Walazi uthi so unnecessary especially by this time so there's someone who's against the demos uOthili Mabutho uthi linjani basakaze ngithi phambili ngedemonstration sikhathele ngokudubeka elizweni uStephen Mpofu uthi ngiyabingelela lami makhosazana nezizalwane zonke zeZimbabwe. Mina ngiseDurban ngithi phambili ngokutshengisela njalo ngifisa sengathi umdali engabeka isandla sakhe abantu baphethe njalo kube impumelelo. Go Zimbabwe go! Silo Clemens Mzola Dube, silo Kethiwe Ncube othi siyalizwa basakazi esingabezwayo ngabafonayo. Lo Romeo Hart uthi why can't the demo last for a week? Not just one day. I believe if it can last for 1 week, it will shake the main root of the... Hai, wakunya sinyege sakubala emoyeni. What can you say about what the listeners are saying?
Hai, nyabonga kakhulu lokuqala. Yisithi konke lokho abakukhulumayo balelungelo lokuthi bakukhulume. Sibonga njalo labo abasekela i-demonstration yethu. Abasinika amandla ukuthi sibekele phambili zahamba siyebambela abanye babo bakhathana abaseze bakwanise ukubuya eHarare kodwa sizabamela labo abathi idemo kasombono omuhle labo siyahlonipha umbono wabo ngoba thina siyiphathi enanzelela i-constitution wonke umuntu ulelungelo lokukhuluma akufunayo siyabonga kakhulu ngama comments la.
Yes, sizaqhubeka njalo lawe inkosikazi Thanyani wasiqale sithathe umlalelo osecingweni sizwa kuthiwa silo mnumzana Lungile emoyeni linjani?
Ngiyaphila mbizondani.
Hayi siyaphila ungaphikwelizwe?
Sesigodini.
Eh ungasinika umbono wakho ngalolu daba.
Ah. Ngiyisithi mina sicema sesizayo.
Ye, ungana uzwakali ikhuluma uzwakale mbija.
Alright, ngikwazi this.
Yeah.
Ah, ngisithi mina i right kakhulu demonstration. Ngoba sokunga engxoxo kungancedisa ukuthi khona khona babone amaphutha ababadala bethu la.
Mhm.
Ngoba hayi leli lizwe selingani selithwalisenzima kakhulu. Ayi ayi. Sikhuluma nje mina ngiyayenza udinge sokuncane, but into engiyenzayo nganasayiboni and ike kuphila ngakho khona lokho. Ngoba kusenza ukuthi vele kuwe kunela usiqinisejo nje ukwetsho.
Mhm. Hayi kunzima kodwa abantwana imuli uyayenelisa ukuyinakekela ngakhona kho kulutshana okuzuzayo kubhizinisi yakho.
Yee kuda la kuya lokhu kunyamalala lami isenazethu sezenithatha leyi lami imali engangiyibe sezama ukufaka yona futhi soyazi iqini iphelile phela la.
Hey. Hayi kunzima. Hayi sizobona thikozala nkomoni kusasa sibongele ukuxoxa lawe kuhle.
Ngoba into ezakala lapha ukuthi isike yaba khona idemosisi kodwa zange kube ne-change but into zabala kezi le meko ongihluphaka futhi kathi kungani kungatshintshi.
Mhm. Ye, hayi sizabuza ke yena unkosikazi Barbara Thanyani wasilayi lapha ecingweni ke yi-spokesperson, national spokesperson for women MDC. Uyezwa ke unkosikazi Thanyani walapho uyabuza omunye ukuthi ade kwatshengiselwa kutshintshi lutho. Yes, cela unkosikazi Thanyani nxa ukhona ecingweni siyabuza ukuthi umlaleli uyabuza lapho ukuthi kodwa kuyatshengiselwa akutshintshi lutho. Libona ingani khathesi izikhalazo zenu uzazilalela uhulumeni?
Yebo, ngingakaphendula ukuthi uhulumeni uzazilalela yini. Maybe isikhulumeli lesisanda kukhuluma uyabengaboni ukutshintsha kwezinto kodwa thina njenge-MDC sinesiqiniseko sokuthi i-demonstration iya ilapho ukutshintsha izinto njalo kathesi sibona ukuthi ilanga elilodwa kalesoze lenele ukuthi kuphume lokho esikufunayo ngakho i-demonstration eza kuba khona kusasa sibiza sisithi i-launch yama-demonstrations kuza kuba lamanye kuma-towns achiyeneyo njengomzekeliso kobulawayo izoba khona mhla ka-19 eGweru mhla ka-20 Mashingo mhla ka-21 eMtare mhla ka-22 sizayenza amademo lawo kuze kuphume esikufunayo mina ngibona ngani ukukhulumende uzathatha idemo le serious ngani ngoba singakhangela uzame ngazo zonke indlela ukuthi bastophe idemo le bekhuluma izinto ezingayisizo abanye besethusela besithi singangena emgwaqweni sizadutshulwa abanye besithi sifuna ukubulalisa abantu abanye besithi kasimelanga singene ngoba siyabe siyephula amalungelo abanye kodwa kathesi sibona ukuthi khona ungani sokutshintshi lamapholisa asethe wona kasozangenele i-demonstration yethu okwabo yikuthi bagcine i-constitution yeZimbabwe size lo mkhokheli upresident uMnangagwa la esithi i-MDC lelungelo lokutshengisela mhlawumbe sebebonile ukuthi kasibuyeli emuva kasisoze sibuyele emuva siyezwa imbono ekhulunywa ngabantu ukuthi bafuna siyenze 1 week singabuyeli endlini konke khonokho siza kuthatha siza kuconsider after amanye ama-demonstrations sizahlala phansi sibone ukuthi khona kuyini esesikufunisile kuyini okungaphumanga sesiqalisa njalo ngoba leyi it's only the beginning yikuqalisa sizabe sisenza amanye ama-demonstrations ngokuya kwesikhathi.
Ye khona abesifazana baphuma ngobunengi babo yini nxa kutshengisela?
Ye bayaphuma singakhangela vele abantu besifazane loba khona phe eZimbabwe yithi esiyimajority see more than 52%. Ungakhangela izini kuma political parties awomama yibo abaningi. Thina sile siqiniseko sokuthi omama yibo azabe baningi kakhulu ukudlula obaba ngoba yibo abadubekayo. Kathesi kunje amagesi khona esanda kuvuya. Since morning khona ngiqhasa ukuba namagesi. I-program eyiqalisa kade ngiseminyameni. Khona ngisizuza amagesi akulanda 5 minutes amagesi evuyile. Yithi esithwala nzima. Obaba kathesi abakho basemabhawa. Nxa amagesi engahamba, obaba bayahamba bedanile emabhawa lapho kula magesi khona. Thina siyasala sibonana nodubu ezindlini. Omama basifuma.
Ya, isibongile ubambe khona pho ecingweni sithathe umlaleli saphenduka kuwe Mavela.
Hello. 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 Amai musware mamombe pinda yenyu pachirongwa takamirira ve diaspora nekuti tikunzwa zvakare kuti muchange muchi MDC ve vari diaspora veku UK nemuno muAmerica vachange vachiratidzira imo muno muWashington mangwana kuchange kuine kuratidzira kumuzinda weZimbabwe uri muno muWashington DC uyezve ku UK kuchange kuine zvakare kuratidzira saka tanga tiri panhare takamirira kuti tibate vari kuronga urongwa wemuno muWashington vacha pinda havo muchirongwa asi mombo pinda hello ndirikunzwa kuti vadzoka zvakare hello
hello
ehe ai watiri wade mozvi introducer zvenyu mobva matitauro kuti imi urongwa wenyu hwakamira sei
oh ini ndinoitwa mainiko ndiri vebato re MDC senge tiri ku Washington DC mangwana tukukoka vese veZimbabwe hazvina basa kuti vebato ripi tuye tizo ratidzira paembassy panumber 1608 New Hampshire.
Mm-hmm. Munoona zvakakosha sei kuti imi semadzimai vari kunze kwenyika muwanikowo muchibatsana nezviri kuitika muHarare?
Semadzimai tisu vana mai tinochengeta vana tichivariritira tichiona zvavanoshaya nezvavanowana sezvatinoshuvira vana vedu kuti vave vanoita vava vanowana mabasa. Zvatinovashuvirawo tiri kuno kunze kwenyika ndozvinoshuvirwawo nevari kumusha tinoshuvira kuti dai vazviwana izvozvo saka ndizvo zvatiri kuti semadzimai tibatane nevamwe tiuye tizoratidzirawo
pane vamwe vambouya vanga vari kufona vanga vachiti ivo pane zvinobuda here pakuratidzira uku kwamuri kuita
hongu pane zvinobuda tinotoona kutoti kuchema kwedu ukokuku tiri kuonzwikwawo nevari kune dzimwe nyika vaonewo nhamo yatiri kuona nenhamo iri kuonekwa nevari kumusha ndiko kunyanyanyanya kuti izwi redu rinzwike zvinonzi mwana asingachema anofira mubereko saka isu tiri kuti kana tikachemesa tichishedzera tinowanawo achatibetsera nyange iye hurumende yedu yavamunangagwa hurumende yavamunangagwa pamwe ichanzwawo kuchema kwevanhu.
Pane zvinyorwa here kana pane zvamuchange muchienda here kunotura kuembassy uku?
Pari zvino ndofunga chairman wedu vasvosve ndo vanhu vari kugadzirisa neizvozvo. Isusu tinenge tine maplacards yeduwo zvazvakanyorwa pamapepa tichiratidza kuti ndo zvatinoshuvira kuti zvinge zvichitika munyika yedu.
Thank you very much. Maybe if you can just go into English, Mai Niko, you're based here in the U.S. What are your plans to be in collaboration with those that will be protesting in Harare? What are your plans here in Washington?
We are planning to have a demonstration at number 1608 New Hampshire in Washington, D.C. We are voicing our concerns about the situation right now in Zimbabwe. We are voicing concerns about human rights violations, economic issues that are going on. We are saying that the government of Emmerson Mnangagwa Mnangagwa has failed us as a people. We have been very peaceful. We are a very peaceful, as the MDC, a very peaceful party, and we have waited, I believe, long enough. This is the time for us to voice our concerns. We want to march for freedom.
Are you going to be handing over a petition or some kind of document? Some people here were saying that, you know, they haven't seen anything coming out of some of the protests. What's your take on that?
We have, when we've protested, we've had a lot of people come and ask what we are all about. Mm-hmm. We have more people who now know about Zimbabwe. We have people who have started helping other people in Zimbabwe. We have, our voices will be heard at the United Nations and in other different parts of the world. That is basically we're just a voice. Amplifying what's happening in Zimbabwe right now, that is our goal. And it's for the petition. I believe the chairman, Mr. Shoshe, is in charge of that. We will be there with our placards and, you know, saying the statements that we want the world to know about Zimbabwe.
Mm-hmm. Thank you very much, Amai Nicole. I was still trying to reach your counterpart in the UK, but thank you very much. And we will be trying to cover your event tomorrow to see how it goes here in Washington. But thank you very much. Bye-bye.
Thank you very much for having me.
Mm-hmm. Star.
Yebo ke siyezwa lapho ukuthi lakhona pha ke kwezinye izi abasemazweni labo izizalwane zeZimbabwe ziyabe zitshengisela batshengisela khonapha eMelika bazatshengisela labaseBhilithani babe labo bexhasa abasekhaya ukuthi kuhambelane lokho kutshengisela labo balezikhalazo ezifanayo. Siyananzelela ukuthi abahlale emazweni labo kuningi abakutshiwo njengoba sike saba nomlalelo bevele eBotswana lapha la isithi bafuna kulunga ekhaya, abafuni ukuhlala emazweni bebizwa ngamagama angapheliyo bengenelisa ukuyabona imuli zabo, bafuna ukuthi kulunga ekhaya bazohlala ekhaya. Sesibuyela kuwe Nkosikazi Thanyanyiwa, ungathini lamhlali ke laba lohlupho yini likhangela okwenzakalayo, kukhona elibona ingani kungaba yingxaki kusasa?
Hayi, namhlanje kazange sibe lo hlupho, kodwa okukhona ukuthi amapolisa asibizile abiza abakhokheli bafika bakhulumisana bathi singayaqhubekela phambili le demo yabo, bakhuthaza ukuthi imele ibe peaceful. Ngingahle ngibambe lakobulawayo, idemo yakobulawayo amapolisa asevumile ukuthi simatshe lanxa sisazi ukuthi khona iphosa kayivumeli amapolisa ukuthi asiyalise. Thina esikwenzayo yikubazisa kuphela ukuthi sizakuba le demo ngelanga elindi. Lapha ngifuna ukugcizelela kade kukhulunywa ngu-Honorable Mamonde ukuthi thina siqakathekisa i-constitution, siyalandela lokho kutshiwo i-constitution. Sesibabhalele, sesibatshelile, kodwa bona bazitshela ukuthi khona bamele basitshele ukuthi sithi go ahead kumbe singademonstrate. Siyakuhlonipha lakho lokho, lanxa sikwazi ukuthi hhayi thina okwedu ukubazisa asimeleli impendulo evela emapholiseni, kodwa bona sebesinikile i-go ahead yokuthi sidemonstrate. So sifisa ukuthi khona yonke into ihambe kuhle kusasa, ngoba ama-logistics wonke have been put in place. So yonke into isimelele abantu nje ukuthi babuye bazodemonstrate.
Ye, ungasinikela khwe lokugcina nje ngemzuzwana emlutshwana nje o-30 seconds.
Okay, ngiyabonga. Engifuna ukuthi ngikukhuthaze izizalwane zeZimbabwe, ikakhulu omama, ukuthi ensukwini siyakwazi ukuthi kusasa e-Africa Unity Fair amapolisa ayavuka egombolozeli efuna ukuyethusela. Singayesabi, singaze sibabone bekhona amapolisa. Asingenelini e-Africa Unity Square simelele ama-leaders ethu ukuthi asitshele ukuthi sizahamba njani. Singethuswa ngamaroli, singethuswa izimota zama-tiergas, singethuswa even izimota lezana ezamanzi, ngoba siyakwazi ukuthi i-strategy sabo bavuka begombolozeli i-Africa Unity Square besenzela ukuthi abantu bayesabi ukuthi bangene phakathi. So abantu abaphume ngobuningi uzoyitshengisela enough is enough.
Siyabonga. Honorable Mamombe, if you can just come in and give us your last word. Hello? Let's just read from some of our comments here on a VOA Facebook page. We're trying to reach Honorable Mamombe, but I don't know, maybe a phone dropped off. Brighton Tamuara Kuti Aripano Egias Muvindi Topfeni Edu, thank you very much. Disciple Madani Re Faith Chinembi Rakuti, please, peace. Mangwana, thank you so much, everybody. All our guests who are on the show, Honorable Joanna Mamombe, we thank you for having graced our show, and we thank all those that were following us. A marvelous Mklanganya Huye in Washington.
Sibonge njalo lo nkosikazi Barbara Thanyaniwa usikhulumelise MTC Women's Branch olivalelisayo ngosithandekile.